Mukuru webasa msakano rezim rights vaok machisa vanoti hurumende iripo yataza kugadzisa kuti vanoona zvakasiyana nayo vashande zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Saka kana mukanzwa vanhu vachiti matoshandira mukuramba muchikuita mudiki 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 kuchirungu vachiti shrinking handiti ivanenge vachitaura chokwadi nokuti zvatakuona zviri kuitika nezvamboitwa nguva yamugabe zvinenge zvakuda kutotiwedzerei kudarika nguva yanga vamugabe pavanga varipo. But hatingaregi kutaura kuti pave negovernment nyowani, ngativei negovernment nyowani ine maitiro manyowani inoremekedza kodzero dzevanhu inotaurawo nesu.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo, Reverend Hussein Svanda veZimbabwe Christian Alliance vanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhavu kwatowedzera.
Kozikana uchitarisa you see kuti for instance ma demonstration ZCTU yakaita demonstration vakasungwa vese. So isisu we see those as indications kuti operational space is still shrinking. And also if you remember with my shootings that happened in Harare, those things are instill a fear in people. So it's not that difficult kana uchimobilize vanhu and trying to talk to them.
Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau vanoti kushungurudzwa kwevatori venhau munyika kwakakwira apo mutungamiri wenyika vachipinda panyanga vakavimbisa kutungamirira kwejekerere. Mukuru webasa muMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe kana kuti MISA vakatabani mwoyo vanoti huwandu hwevatori venhau vari kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto vari pabasa huri kuvarwadza.
Kushungurudzwa kwevatapi venhau dzakwira zvikurusa. Zvinova zvinotishungurudza isu sevanoongorora mufambiswo unoitwa basa nevatapi venhau.
Vemasangano aya vanoti mitemo inodzvinyira yakaita seposa neaipa ichiri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kumbunyikidzira kodzero dzevatori venhau nevemasangano akazvimirira munyika. Vemasangano aya vati vanoda kukoka mutungamiri wenyika kuti vagare naye pasi vakurukure nezvenyaya iyi. Visangano reSafeCast Connection rine muzinda waro mudhorobha reJohannesburg muSouth Africa rinoita tsakurudzo dzenyika dzinoita utongi hwejekerere vanoti Zimbabwe iri muboka redzimwe nyika dzinodzvinyirira masangano akazvimiriririra. Muzvare Teudha Mawarire vanoona nezvekufambisa kwebasa kumusangano reSafeCast vanoti kunyange hurumende itsva isina kusunungura nyika kuti iite basa kumasangano akazvimirira oga ine zvimwe zvakanaka zvairi kuita.
Zvakaipa zviripo asi zvakanaka zvinenge zviripo. Saka natichiti kudzvinyirira tinoreva kuti mitemo yakaipa ichiripo inogona kushandiswa kudzvinyirira vemapoka akazvimirira. Saka Zimbabwe inenge ichiwanikwa iri yakafanana nenyika dzakaita seAngola seSwaziland dzisingafariri mapato iwayo akazvimiririra. Zviripowo zvakanakawo sekuti iye zvino vanhu vakwanisa kutaura vakasununguka nezvimwe zvinowanikwawo. Asi panyaya yekutarisa izvozvo kumapako kusununguka kwawo nekukwanisa kwawo kuita zvavanenge vachida vakasununguka tetichiti pachine udzvanyiriri ndosaka ichiwanikwa muboka iroro renyika dzakadaro idzodzo.
Kunyange tatadza kutaura negurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nhasi sezvo vari murwendo kuenda kubhinga kubasa, masvondo apfuura vakambovimbisa kuti hurumende itsva iri mubishi rekugadzirisa kuti vatori venhau pamwe nevamwe masangano ashande zvakasungunuka.
Vanofambisa mashoko ndivo vanopa yatingati information kuvanhu vedu. Zvakakodzera kuti tifambe tese sehurumende nevanofambisa mashoko. Nekuti patinofambisa mashoko ndopanoita kuti vanhu vanzwisise kuti nyika yavo iri kuenda kupi, yakanangana nekupi. Isu hurumende iripo itsva iyi yeSecond Republic yakanangana nekutaura nevanhu, nokuti vanoshandira vanhu. Naizvozvo vanoda kuti vanhu tinzwisise kuti vanhu zvavanoda zvii.
Asi masangano aya vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo hurumende ichingovimisa asi pasina chinozobuda. Ndakamirira Studio 7 kwavulawayo, ndini Gandri Maramba.